Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro ndira 8 2018. Makaterera ku Studio 7 ndepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanonzi nevamwe vakuru vakuru mubato ravo uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari kuratidza kunge vave kuda kusiya chigaro chekutungamira bato rinopikisa iri. Vanhu vakawanda muBulawayo nemunyika mose vari kutambira nekukatyamara kushaya kwemumwe wechidiki webato reZANU-PF vaMagura Magura Charumbira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai avo vari kurapwa chirwere chegomarara kuSouth Africa pari zvino vanonzi nevamwe vakuru vakuru mubato ravo uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari kuratidza kunge vave kuda kusiya chigaro chekutungamira bato rinopikisa iri. Izvi zvinotevera mashoko avo avaburitsa nhasi kuvatori venhau vachitaura nhoroondo yavo yekurwira utongo hwejekerere uye kusarudzwa kwavakaita semutevedzi uye kusarudza kwavakaitawo vateedzeri vavo vamwe vaviri vachiti vanoda kuti vechidiki vaenderere mberi nekurwira hondo yekuunza utongo hwejekerere munyika. Vatsvangirai vakadoma vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri sevateedzeri vavo vachibva vaita vatatu kusanganisira muzvare Thokozani Khupe avo vainge vasarudzwa kuCongress yebato iri. Vamwe vakuru mubato iri vasina kudomwa nemazita vanoti mubato matotanga kunetsana kwakanyanya pakuti kana vatsvangirai vakasiya basa vanofanira kudoma wavanoda here kuti atungamire kana kuti poitwa Congress yechimbi chimbi. Izvave kutyirwa kuti zvinogona kupa kuti bato iri ripatsanuke nepakati. Vachitaura nezvenhoroondo yavo mukurwira utongo hwejekerere vatsvangirai vati kubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe hakureve kuti zvinhu zvanaka munyika, vachiti panofanira kuitwa sarudzo dzakachena uye nyaya yavanoti vakataura inova nyaya yavanoti vakataura nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakavashanyira kumba kwavo nemusi wechishanu vachisimbisa nyaya dzesarudzo dzakachena uye nyaya yekugadzirisa upfumi. Vatsvangirai vatiwo mapato ezvematongerwo enyika anofanira kushanda murunyararo kwete kuita makara asionane. Vatiwo vakakatyamadzwa zvikuru nekurohwa kwakaitwa vechidiki vairatidzira kuBulawayo vachida kuti vaMnangagwa vagadzirise nyaya yegukura hundi. Panyaya yehuori vatsvangirai vatiwo nyaya yekurwisa huori inofanira kubatwa nemazvo kwete kungosunga vechikwata cheGeneration 40 vakadzingwa muZANU-PF. Vativo apo vofunga nezveramangwana ravo vanofara nebasa ravakabata kubva muna 1988 apo vakasarudzwa kuva munyori mukuru weZCTU uye kurwisa kwavakaita chirongwa cheESAP chavanoti chaipakirwa nyika neIMF. Vataurawo nezvekuumba uye kutungamira bato reMDC kubva muna 1999. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pitsai Ruhanya.
Mashoko ataurwa navatsvangirai akakosha pakuti vari kutaura rwendo rwavo. Ndochinzokutanga vari kutaura rwendo rwavo, kutanga vari kuZCTU vachishanda, vachiita zvekodzero dzevashandi, vachizofoma MDC, vachirwira kodzero dzevanhu, democratization yenyika, nekupinda mutsarudzo dzavakapinda nezvibinga mupini zvavakaona, vobva vapinda munyika. Riri mudambudziko riri munyika, dambudziko guru nderekuti after vaMugabe vabviswa hongo, vaMugabe vanga vakanganisa upfumi hwenyika, vakanganisa politics dzenyika, vaondo nganyika zvakanyanya tikavana munanga gwaro kupinda tichizambe tina munanga gwaisinya kuti vangotora ichinzvimbo kubva kuna mugaga kuti vachaita sei kuti zvibunga mpini munyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzesarudzo munyaya dzemaelections munyaya dzezvofumi zvinopedzwa sei saka vari kuti hazvisi enough kuti mugaba aenda but vabva vadzoka futi kumusangano kwavo tudzati no vakataurira vana vezimbabwe kuti vane chirwere chekolon cancer ende vafamba nacho vachitenda vanhu nesapoti yavakapa asi vanozotaura chimwe chandaona chakakosha kuti aiwa ini pane zvandakaita ndakamazuva akaperawo vakaunza mamwe mavice presidents maviri vamudzuri navachamisa vakaisa vanhu vechidiki vanoda generation yevanhu vechidiki kuti inge iri inodrive the future yepati yavo nefuture yestate nokuti vari kuti izvo nyika yezimbabwe neafrica in general iri composed nevanhu vakaita vechidiki kurovati remangwana riri mumageneration revanhu vechidiki asi tiri panyaya iyo zvinoita sokuti vatangirai vari kurayira nhaka yekuti vanenge vashanda vaitawo zvavanokwanisa munguva yavo asi urwere hwavo vanenge sevari kuda kutaura kuti vanoda kuti vawane mukana wokuzorora vasingachaiti rigorous politics vachatenda to help yavo which is something very very important and very significant in the history of the MDC but also in the history of Zimbabwe but also in the history of Africa fundamentally vane vakuinda kulevho yana Mandela ndokulevho yakudandwa navatsvangira kana vakaita zvizvokuti munhu unoona kuti ah ndaitawo zvandaita asi nezvandiri kufesa urwerwa nawo handichakwanisi kuti ndidini ndiindise bato rangu mberi nokuindisa politics dzenyika mberi
asi mashoko atiri kunzwawo ndeyekuti imo mubato macho munenge matotanga kunetsana kuti mumwe mutungamiri wosarudzwa sei
zvataurwa navatangira ama vanamboti vanoda kupangana kana kuti vanoda kuti ngana aitezvi vati kuchaitwa maprocesses ari democratic ende kana zvichinzi maprocesses ari democratic zvinoratidza kuti vanhu vanosarudzwa sei mumusangano munhu anotungamira musangano wavo sei munhu mumdc anotungamira musangano wavo turusarudzo
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano rezimbabwe democracy institute dr pedisai ruhanya vari parunare kujohannesburg south africa mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vakasaina bhiri rekuregererana nekugarisana zvakanaka kana kuti national peace and reconciliation commission act musi wa5 ndira gore rino sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu rezimbabwe peace project rinoti rinotambira mutemo uyu nemufaro kunyange hazvo paine zvimwe mukati mavo zvisingafadzi sekupihwa mari shoma kwakaitwa komishen ichafambisa mutemo uyu nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadewa mavhinga vanoti paramende kwete gurukota rehurumende ndiyo inofanira kuona nezvekufambiswa kwemutemo uyu uye nguva yakatarirwa kuita basa racho ishoma tanonoka wandi westudio 7 abata vamavhinga kuti tinzwe kana mutemo uyu uchikwanisa kugadzirisa nyaya yegukura hunde
ipapo hapana kunyanya kujeka nekuti basa rinenge riripo pasi pemutemo uyu rinototarwa kuti kubva panguva yakati kusvika panguva yakati ipo zvino hazvisi pachena kuti sangano iri rinenge riine masimba ekuongorora nyaya dzakaitika panguva yekukura hundi tichiti izvi zvichida kubva kuna 1981 82, 83, kushika kuna 87, 88.
Pane tarisiro here yekuti mutemo uyu uchakwanisavo kutarisa mumhirizhonga yakaitika pamaelections muna 2008.
Hongu, zvinogona kudaro pasi pezvakatarwa pamutemo uyu. Asi dambudziko guru riripo nderekuti mutemo uyu unongogara kwemakore gumi chete kubva pakatanga bumbiro idzva remutemo riripo remuna 2013
hazvigone here kuti nguva yacho ipamidzirwe
izvozvo zvinogona kuti chekutanga nguva iwedzerwe maringe nebasa rinoda kuitwa chepiri kutizve nguva inofanira kuti iongororwe nesangano iri inofanira kuti iwedzerwe zvakare kuti zvive pachena kuti nyaya dzekukura hundi dzinenge dzichibatwawo mumutemo iwoyo
sei gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika rakapiwa masimba okuvharidzira zvinhu zvinenge zvichifanira kuburitswa
iroro idambudziko uyezve zvaisafanira kudaro nekuti zvenge zvabudiswa mutsvagurudzo inenge yaitwa iyi zvinofanira kunge zvichizivikanwa kumhomho kuvanhu vese vezimbabwe zviri pachena.
Ndinoona zvekuti mari inoshandiswa nekomisheni iyi yakadzikiswa negurukota rezvemari.
Iroro idambudziko uyezve zvinovhiringa kuzvimiririra kuzere kwebasa rekomisheni nekuti tinoziva kuti isusu makomisheni anenge akagadzwa pasi bumbe remutemo renyika anofanira kunge akazvimiririra.
Chinyi chamuno chamungade kuona chichigadziriswa pamutemo uyu?
Chekutanga, masimba ekomisheni nemari yekomisheni zvinofanira kunge zviri pachena kuti hazvisi muhomwe yegurukota kana rezvemutemo kana rezvei. Zvinofanira kunge zvichitaurwa zvichibva kuparamendi zvichinanga kukomisheni. Ndosekutanga. Chepiri chekuti pamasimba ekomisheni zvinofanira kuva pachena kuti vane simba rekuvheneka nekuongorora zvichemo nenyaya dzakaitika panguva yekukura hundi zvakarewo panguva yesarudzo dzapfuura dzinosanga sarudzo dza2008. Chetatu ndechekuti nguva yakapuwa komisheni yenational peace and reconciliation yekunzi inofanira kuti iparare kana kuti ipere basa rayo muna 2023.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica, Vadiwa Mavinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naTanunuka Wande weStudio 7. Vanhu vakawanda muBulawayo nemunyika mose vari kutambira neukatyamara kwakanyanya kushaya kwemumwe vechidiki webato reZANU-PF vaMagura Charumbira. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vange vachipa maonero avo paFacebook, paTwitter nepaWhatsApp vange vachiratidza kukatyamadzwa kukuru nekushaya kwavaCharumbira. VaCharumbira vashaya nhasi mangwanani mutsaona yemotokari pedyo nedhorobha reNorton vachibva kuBulawayo vachienda kuHarare. Mutungamiri weboka revechidiki mudunhu reBulawayo vaKumbulani Mpofu vaudza Studio 7 parunhare kuti urongwa hwekuvigwa kwavaCharumbira husati hwavepo sezvo veboka ravo vachiri kutaura nevemhuri pamwe nevakuru vebato reZANU-PF. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vati bato ravo rine urombo kumhuri yekwaCharumbira pamwe nekubato reZANU-PF nekushaya kwavaCharumbira.
Hazvisi nyore semubereki kuti urasikirwe kushaikirwe nemwana, asi kuita kwaMwari. Tukuchema nemi, tinemi paminamato, chemai mune tariro, hongu zvinorwadza, marwadzo iwayo kuti apere, musiki ndiye ega anogona kutonhodza mweya yarwadza. Tino urombo zvikuru nenjodzi iyo kuti mwana wongoshaika pamotikari. Tinovimba kuti Mwari achatungamirira tumushande basa kunochengetedza vaMagura Charumbira.
VaCharumbira avo vaive nhengo yekomiti yevechidiki muZANU-PF muBulawayo vaizivikanwa nenyaya dzemhirizhonga kusanganisira kusoeredza kwavakaita mudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe pamusangano wakaitwa muWhite City Stadium muna Mbudzi gore rakapera. Chiitiko ichi chinoonekwa nevakawanda saicho chakakonzera kupindira kwevechiuto muhurumende nekuzosiya basa kwavaRobert Mugabe vaEmerson Mnangagwa vachizotora matomu. Mukuru wekomiti yezvekubiriswa kwemashoko mubato reNational People's Party vaMetuseli Moyo vati chinhu chinorwadza kurasikirwa neupenyu kunyanya hwemunhu wechidiki, asi vati vaCharumbira vange vave neunhu hwange hwave kushorwa nevakawanda. Svondo rakapera, vaCharumbira vanonzi vakarova vamwe vevanhu vakaratidzira pamusangano wechechi wakapindwa navaMnangagwa muBulawayo. Mutauriri webato reZapu vaiPitule Maposa vati mutsika dzechivanhu hapana panopemberwa kana munhu ashaya, asi vati mufi anga ane maitiro anokanganisa kugarisana zvakanaka kwevanhu.
Tine urombo kumhuri nevangachishanda navo nokurasikirwa kwavaitoko. Asi sezvatinoziva tese tichitarisa mushakabvu angava nemaitiro anga asina kunaka. Saka sezapo tachitoshushikana kuti ko maitiro rudzi aya kunyanya mazuva aperapera pakapera utungamiri waMugabe kuchipinda waMnangagwa vaMagura Charumbira munhu akazivikanwa nezvinhu zvakaipa zvinosanganisira kurova vanhu, kurova nekutyisidzira mavendors. Vanga vatova mutemo pachezvavo vachityisidzira nemapurisa acho achitovaudza zvokuita.
Vamaposa vakurudzira vanhu vose munyika kunyanya vechidiki kuti vasiyane nenyaya yekushandisa mhirizhonga senzira yekuwana zvido zvavo munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti zvirimwa zvavo zvave kutsvira mumunda nezuva sezvo mvura isiri kunaya sezvanga zvakatarisirwa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vanoti kunyange vachibvumirana nevanoona nezvemamiriro ekunze kuti mwaka iri kushanduka zvichienzaniswa nakare, vanoti mvura gore rino haisi kunaya zvakanaka, vachiti mbeu dzavakadyara dzave kusvava nekuda kwekushaya mvura yakakwana. Varimi vanoti kusanyatsonaya kwemvura kuchakanganisa gohwo ravo zvakanyanya. Mumwe murimi wekumhangura vafidelis Chikungwa vanoti chibage chavo chave kusvava zvekuti mvura ikasanaya svondo rino vanenge vave kudzokorora kudyara zvakare.
Svondo rino rikangopera mvura isina kudzoka yoyatatsva pera chako chako nechibage chinotobva panenge watoda kutojarirura hapa zvatovava patoshata.
Vachikungwa vanoti vana mazvikokota vezvekuongorora mamiriro ekunze vari kutadza kuzivisa varimi manayiro emvura mwaka wega wega. Vachikungwa vanoti vanoongorora nezvekunze vakati mvura inenge ichinaya zvakanaka asi haina kunaya sezvakataurwa izvi.
Vativa veweather forecast vaitotaura kuti mvura iri normal rainfall iri kutanga kwaJanuary. Pari January ratanga mvura chatina kurutowedzera kupisa. Hapangu pacho varutirasisa zvisingatomboita, varutirasisa kurutopisa zvakanaka zvikuwesi.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumakonde vaGift Machacha ava vanoti mbeu dziri mumunda dzatokanganisika. VaMachacha vanoti kunyange mvura ikazonaya zvayo yatokanganisa gohwo regore rino. VaMachacha vanoti varimi vanofanirwa kudyara mbeu yechibage diki yakaita sembeu inonzi tsoko iyo inokurumidza kuibva sezvo zvave pachena kuti mvura ichange iri shoma gore rino.
Apa panenge pakutoda kutaimira mbeu dzekurima. Kana wangu uchirima chibage hapachada long season parete. Pakuda kuti tutsoko tunokasira kuita se tunokasira kusvika kutiwo yakangoti naye nayeyo at least unogona kuwana something.
Vamwe vanongora nezvekurima vanoti hurumende inofanirwa kuita urongwa hwekukohwa mvura kuti vazoishandisa mukurima nemadiridziro sezvo mwaka iri kushanduka nguva nenguva. Vanoongorora nezvekurima ava vanoti vanoona nezvekunze havasi kuyambira varimi zvakanaka nezvenguva inotanga nekupedzisira kunaya kwemvura. Vanoti vanoona nezvamiriro yekunze vari kutadza kuita basa ravo nemazvo sezvo vachishandisa michina yakare iyo yakasakara. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Egypt ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika pakati pemusi wa26 kurume nemusi wa28 kurume gore rino. izvaziviswa necommission inoona nezvisarudzo munyika iyi. Zvichabuda musarudzo zvichaziviswa musi wa2 kupfumbi, uye kana sarudzo iyi ichidzokororwa inofanira kuitwa musi wa24 kusvika 26 kupfumbi. Nezuro vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaAhmed Shafik vakati havasi kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vakaudza dare ravo remakurukota nezuro kuti sangano reUnited Nations rinobatsira vapoteri vemupakistan riri kuwedzera kuipa kwedambudziko riripo, uye sangano iri rinofanira kumiswa kushanda. VaNetanyahu vakanyunyuta zvikuru vachiti vanobatsira musangano reUnited Nations vari kungoisa pfungwa dzavo pavapoteri vemupalestine, uye vakati rubatsiro rwesangano iri runofanira kubatsira vapoteri vose vari pasi peUnited Nations. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira kuti madzimai anobatsirwa vana vasati vasvika vashandise nzira yekuchengetedza vana ava pazvipfuva zvavo inozivikanwa nechirungu kunzi kangaroo care. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Imwe nyanzvi mune zveutano vaDominic Mureri vaudza Studio 7 kuti nyika zhinji dzave kukurudzira kukudza vana vasati vasvika nenzira yekuvasungirira pachifuva chamai vavo kuti vawane kudzirwa pane kushandisa mishina yemaincubator.
Nyaya yekangaroo inonyanyobatsira kuvana vaya vatinoti mapremature vasati vasvika vaya. Ukangaroo wacho hunobva pakuti pane mhuka inonzi kangaroo. Mukaitarisa ichibeita takura mwana wayo inoisa pachifuva panapa. Saka zvinobatsiridzawo kuti mai vanokwanisa kuisa mwana pachifuva kuti awane kudzirwa kunofanira kunge kuripo, especially kuvana vanenge vari mapreterm. Kozoti imwe nhaurwa ndeyekuti zvekangaroo zvinobatsira kana mwana achingabuda muchipatara nemaincubator pakuti hakuna imwe methodi inozoshandiswa kumba. Saka zvinokurudzirwa kuti mwana kangaroo iyo iitwe.
Vamureri vatiwo kushandiswa kwenzira yekangaroo ke kunobatsira zvikuru kuchengetedza upenyu hwevana, vakati kana paine chakanganisika pamwana, amai vanenge vaine mwana pachifuva vanokurumidza kuzviona zvichienzaniswa nevana vanenge vari pamuchina yemaincubator.
Chakakoshera nyaya yekangaroo inhaurwa yekuti zvasiyana nekunge mwana ari muincubator. Ari mukati meincubator akange arutsa kana kukachidzwa kana kungoita zvimwe zvinhu zvinongowanikwa pamwana zvezvi hazvikasiki zvaonekwa kuburikidza nedambudziko ratinaro rekuti vana mukoti mukati menzvimbo dzezvipatara vashoma. Hakuna anokwanisa kuti anotarira kuona kuti uyo mumwana uyo ari kurwara uyo akagara zvakanaka here. Saka kana akanga aitwa yekangaroo iyoyo, kana akakwanisa kukachidzwa kana kurutsa, mai kana kuti baba vanokwanisa kuzvibata kuti pane dambudziko rasanga nemwana, vakutokwanisa kuti vagadzirise mwana kuti anyatsofemawo zvakanaka pasava neatingati macomplications zvingabata mwana kuti asararama.
Mukuru anoona nezvekusununguka kwakanaka kwemadzimai akazvitakura mubazi rezveutano vaBernard Madzima vanoti vari kukurudzira kuchengetwa kwevana vanozvarwa vasati vasvika nenzira yekangaroo keyi kuitira kuti vana vawane kudziya kwakakwana.
Ndataura ini kuti mwana ari preterm ari anokwanisa kuaffectwa netemperature. Saka ndosaka tiri kuti anonzi kangaroo mother care yekuti anenge ari padumbu ramai vake. Ndofunga maona kuti kunopisa chaizvo. We want to make sure that temperature yavo inogara iri right, iri pamusoro.
Mukuru muodhi inochengeterwa madzimai akazvitakura kuHarare Central Hospital, amai Dade Gertrude Pedzisai, vanoti nzira yekangaroo care ndo yava kukurudzirwa pasi rese.
Vari kuti iyo kangaroo care iyi tinogona kuti mai vorara nemwana kune kuti aite muincubator achimupa oxygen, mwana wamai vachi oxygen ichibva kumashure kwavo. That meaning kuti we need to extend our kangaroo care unit. And also ndo international ndo zvakwa ku encourage kuti for these preterms to survive kwakuda kuti kuwedzerwe makangaroo care units.
Dzimwe nyanzviwo dzinotiwo nematambudziko akasiyana siyana ari kusanganwa nawo munyaya dzeutano anosanganisira kushomeka kwemishina yemaincubator, kushayikwa kwemishina iyi kuzvipatara zvekumamisha, pamwe nekushomeka kwevashandi vezveutano Nzira yekangaroo kei inogona kubatsira kudzivirira vana vanofa mushure mekuzvarwa nguva yavo isati yakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vaimbo vamakurukota maviri muhurumende yava Robert Mugabe vakamiswa pamberi pedare redzimhosva nemusi wemugovera vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Vakamiswa pamberi pedare ndiva Walter Muzembi, avo vaimbova gurukota rinoona nezvekunze kwenyika, pamwe navasamuel Undenge, avo vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto. Vaviri ava vakasungwa nemusi wechishanu. VaMuzembi navaUndenge vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Kusungwa kwevaviri ava kunotevera kusungwa kwavaIgnatius Chombo pamwe navaWalter Chidhakwa. Pava nemakurukota mana ari kupomerwa mhosva dzeuori. Gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vakati kusungwa kwevanhu ava hakunei nenyaya dzematongerwo enyika. Munhau dzemitambo, chikwata cheZPC Kariba chapa basa reurayiridzi kuna Godfrey Tamirepi achitsiva Sunday Chidzambwa uyo akasiya basa achienda kumaWarriors. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Tamirepi uyo akanyorerana chibvumirano chemakore maviri nechikwata cheukariba ichi apawo basa kuna Mabelo Njekwa naChenjerai Dhuve sevatevedzeri vake avo atora kubva kuHwange chikwata chakamupa mukurumbira semutambi. Pamusoro pezvo, Tamirepi apawo basa kuna Kenneth Nagoli, uyo ave maneja wechikwata ichi, icho chiri kutarisira kuita zviri nani mushure mekupedza chiri pachinhano chegumi mwaka wapera. Nagoli ndiye mutambi wekutanga wemuZimbabwe kutambira chikwata chekuBrazil mushure mekutambira Santos, iyo yakapa mukurumbira kuna Pele. Tamirepi abatana na Joseph Takaringofa weMtare City Rovers na Bekitemba Ndlovu weHowmine sevarairidzi vatsva vachange vari panyanga muPremier Soccer League mwaka uno. Izvi zvasiyana zvikuru nemazuva ekare apo varairidzi vakaita saMoses Chunga, Kelvin Kaindu, Luke Masomere na Raman Gumbo vaingochinjana zvikwata. Muteveri wenhabvu vanometa zisengwe vanoti zvinofadza zvikuru kuona varairidzi vatsva vachipinda mudariro.
Ndiyo chaicho izvozvo zvatiri kutoda kuti kuiswe makochi matsva. Kana matimu ese asi kana matimu ese kadai asarudza makochi matsva kuitira kuti tionewo kuti ivo vanoita sei. Tisaise makochi ekudhara, tingosimba tichiisa makochi ekudhara, hatisoda kusimba tichiisa makochi ekudhara. Toda matsva, timboone matsva aya kuti anofambisa sei.
Asi varairidzi vatsva ava vanofanira kuratidza shanduko pane zvaiveko kare kuti vawane ruremekedzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusungwa kuri kuitwa vaimbova makurukota ehurumende yava Robert Mugabe vachipomerwa mhosva dzeuori. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanonzi nevamwe vakuru vakuru mubato ravo uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari kuratidza kunge vave kuda kusiya chigaro chekutungamira bato rinopikisa iri. Vanhu vakawanda muBulawayo nemunyika yose vari kutambira nekukatyamara kushaya kwemumwe wechidiki webato reZANU-PF vaMagura Charumbira avashaya munjodzi yemumugwagwa pedyo neNorton nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Nokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Sandekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 8 kuZivandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Endibe kunzima ukuprepare abantwana besesikolo khonapho kumele nxa usiyabhadala ikesha yangkhona esikolo olakala imali yangkhona abala swipe abala ecocash ende kunzima la ma-inform angkhona adura hambe ebhenki uthi edinga imali yangkhona awuyitholi.
Abazali abalabantwana abasezikolo bakhala ngentengo ephezulu yezigqoko zesikolo zama-uniform kanye lokunye okufuneka esikolo.
Siyabona ukuthi langa lelanga abantu bahawula abanye baba ngama-school dropouts kodwa belela ukuthi befinyelela ukuthi bethole ama-PhD degree. Manje-ke kuleli sesibona ukuthi ukulala lo muntu sokuyi-passport ye-degree ofutshe ngezinaso. Siyayala into nje sithi umunye lo munye kumele esebenzele kuyiko bani.
Inhlanganiso yezifundi zemakolitshini ithi iyamukela ngenjabulo umcabango wekhomishini ZACC wokuhlolisisa isicoco se-PhD sowayengumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Iningi lithi kufanele kwenziwe imizamo yokuthi ikhomishini ebona ngokuthula kanye lokukhomisana umlotha elizweni. I-National Peace and Reconciliation Commission ingathathi uhlangothi ekusebenzeni kwayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abazali abalabantwana abasezikolo bakhala ngentengo ephezulu yezigqoko zesikolo zama-uniform kanye lokunye okufuneka esikolo okubalisa ingwalo. Ukusilela kwemali emabhanga sekulethe obunye ubunzima kubazali. Ukusilela kwamafutha ezimota edolobheni leGwanda lakho sekudale ukuthi iningi labazali lehluleke ukuhambisa abantwana ezikolo. U-Albertine Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuyisiphithiphithi lamhlanje phakathi kwedolobho leGwanda lapho iningi labazali selithenga impahla zabantwana abafunda behlala ezikolo emabhoarding bona bahambe ezikolo lamhlanje. Izikolo zivule elizweni lonke jikelele kusasa njalo abazali esiqoqe labo bathi babhekane lobunzima ngoba intengo yempahla zesikolo isiqongile. Izigqoko zabafundi bemfundo yaphansi ebezibiza amadola alitshumi lambili sezibiza amadola alitshumi lasiyagalombili kodwa amabhatshi abebiza amathumi amathathu lasithupha sebiza amadola ngamathumi amane lasishiyagalombili. Unkosazana Memory Ndo obephelekezela umntana akhe ukuyagada ngomunye walabo abakhale ngentengo yempahla zesikolo.
Ezindi January zikolo zikovula nduri zibuku.
Njengoba sokungu-January zikolo sezivulwa ayikulungiseleni abantwana izinto zesikolo. Sibhekana lenhlupho zemali ngemva kokusebenzisa izimali eziningi ngo-December njalo amabhuku kanye lama-uniform sokudula. Abantu be-transport labo bakhwezile balandela abantu bama-grocery.
Ukusilela kwemali emabhanga sekudala ukuthi iningi lisebenzisa amakhadi lapho lithenga nezinye zezizathu esezidala ukuqonga kwentengo yempahla zesikolo. Umnumzana Sibangilizwe Ndlovu ngomunye wabazali okhala okufanayo esithi ukusilela kwemali emabhanga kudala olunodubo ngoba ezinye izikolo zifuna imali ezandleni.
And bekunzima ukuprepare abantwana besesikolo khonapho kumele nxa usiyabhadala ikesha yangkhona esikolo olakala imali yangkhona abala swipe abala ecocash ende kunzima la ma-inform angkhona adura hambe ebhenki uthi edinga imali yangkhona awuyitholi.
Kungenani lokuthi uhulumende uthi abantwana bengaqothwa esikolo ngembangela yokungabhadali, iningi lama-boarding avuma ukuthi abafundi beligxobe ezikolo bengabhadalanga. Iningi labazali lithwele nzima ukuhambisa abantwababo ezikolo ngoba kungela mafutha ezimoto emagalajini okudala ukuthi athengiswe ngentengo ephindwe kabili sitha. Umnumzana Ebert Moyo ngomunye obhekane lo dubo lokusilela kwamafutha ezimota wena aphele kuwo wonke amagalaji aseGwanda izolo ebusuku.
Ya nje abazali sithwele nzima kakhulu sibona lolu dubo olwefiweli kumele sihambise abantwana ezikolo njengoba izikolo sezivulile sozaze kusi-affecthe ukuthi sihambise abantwana ezikolweni ngoba ifuweli inzima ukutholakala. Uyafika egarajini ufike umisikhathi eside umile elayinini ngoba ifuweli itholakala egarajini liyi-1. Sezesi-opta ukuthi sibahambise ngezinye izimoto lazo eziyabe zingekho sefu ukuthi abantwana befike kuhle.
Ukusilela kwamafutha ezimota kuze ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ephethe sithi ulungisisa umnotho wakuleli. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Inhlanganiso yezifundi zemakolitshini eZimbabwe National Students Union iZinasu ithi iyamukela ngenjabulo umcabango eZimbabwe Anti-Corruption Commission yokuhlolisisa isicoco se-PhD sowayengumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Unobhala jikelele weZinasu umnumzana Funye uthi okwenziwa ngukosikazi Mgabe kufana lokuhleka abantu abasebenza gadalala bezama ukufunda nzima ukuthola leso sicoco.
Siyabona ukuthi langa lelanga abantu bahawula, abanye baba ngama school drop outs kodwa belela ukuthi befinyelela ukuthi bethole ama PhD degree. Manje ke kuleli sesibona ukuthi ukulala lomuntu sokuyipassport ye degree ufunje ngeZinasu. Siyayala into nje sithi umunye lomunye kumele esebenzele uyikho bakhe.
Umkhokheli weZinasu okwamanje umnumzana Archibald Madida laye uthi okwenziwa unkosikazi Mgabe kwaba yinhlekisha hasi eZimbabwe kuphela kodwa nasemhlabeni wonke jikelele, ngakho-ke kumele ngempela kuhluzisiswe. Uphinde wathi bayamukela ngenjabulo lokhu okwenziwa ngabezakhi kodwa into eqakathekileyo khathesi yikuyekethisa izifundi inhlawulo nxa zikuattachment.
Our position is in us and the students is that attachment fees must be scrapped totally because it's
thina njengeZinasu sithi abafundi akumelanga bebe bebhadala ngesikhathi beku attachment ngoba babe besebenza babe bengekho esikolo. Njalo lonyaka siza kuqala uhlelo olokuthi sikhulumisane labezikolo ukuthi ama students engabhadali lezi mali.
Ekhuluma le Studio 7 emela abenhlanganiso elela amalungelo kaZulu ethe jamuka jesijikile umnumzana Ostalos Siziba oyisifundi se-University of Zimbabwe uthe kuyathokozisa ukuthi izakhi isize yabona ukuthi into eqakathekileyo ukuthi bahlolisise iqiniso ngemfundo kankosikazi Mugabe ePhD.
Kuhle kakhulu ukubana-ke so yeZimbabwe Anti-Corruption Commission iyahlungulula indaba ke kamchwica mfundo Professor Levi Nyagura eweyunivesithi yeZimbabwe ngendaba yokupha ke iPhD kuGrace Marijuta Mugabe njengetajamuka. Njalo sihlanganela leZimbabwe National Students Union sithi ke kuyintuthuko eqakathekileyo mayelana lokulwiswa ke kwendaba ke ye-corruption kule.
Ngesikhathi engumkhokheli wenhlanganiso yezifundi e-UZ umnumzana Siziba wahambisa unkosikazi Mgabe emthethwandaba nge-PhD yakhe leyo ayithola ngobukhobokhobo kodwa akazange aphumelele. Omunye njalo owayesifundi se-UZ uthe kuyinto enhle ukuthi unkosikazi Mgabe athethelwe isicoco lesi ngoba engasisebenzelanga.
Sibona ukuthi amanyathelo athethwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission mahle kakhulu. Sikhangelane okumele kube kusenziwa e-University of Zimbabwe. I-doctorate ebiphiwe uGrace Mgabe kuthiwa useyisikhwicamfundo kumele ikhitshwe ngoba siyakwazi wonke umuntu osegcekeni ukuthi wayiphiwa ngoba
imizamo yokukhulumisana lomkhulu owenza umsebenzi wokuthonisiswa kwabantu kuzakhi umnumzana Goodson Nguni yehlulekile ukufezeka ukuthi ababalisi abe-UZ balile ukukhuluma ngalolu daba besesabela imisebenzi yabo. Unkosikazi Mgabe wathola isicoco se-PhD esiba ngudokotela ezifundeni abika wazenza ekolitshini ele-UZ ngo-2014 okwavusa umsindo iningi labantu libuza ukuthi wayehambile na esikolo. Ngeviki eliphelileyo amanye amaphephandaba ethule udaba lokuthi ababalisi abedlula amajumi amane 43 babhale incwadi bechinga ngalokhu kucoshwa abathi abakwazi lokhu kwavela ngaphi. Njalo uvice chancellor wale ikolishi uprofessor Levi Nyagura laye kumele abuzisizwe ngalokhu. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Iningi lithi kufanele kwenziwe imizamo yokuthi ikhomishini ebona ngokuthula kanye lokukhomisana umlotho elizweni e-National Peace and Reconciliation Commission ingathathi uhlangothi lapho icubungula okuhluphayo elizweni. Uhulumende usadinga uzathatha isikhundla sikamoyi umnumzana Cyril Ndebele ozakhokhela le ikhomishini yona ekhangelelwe ukucubungula indaba ezigoqela egugurawundi eyomrambatswina kanye lodlakela olwalusandulela ukhetho eminyakeni edluleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usayine ngolwesihlanu ukuthi umthetho we-National Peace and Reconciliation usetshenziswe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Okokuqala ngathi khona kuyinto enhle ukuthi kubonakalisa ukuthi sikhona isifiso lesiloyiso sokuthi kube khona ukuthula lokuthi abamanxeba ezimpi ezabakhona ekuqaleni lasekusukumeni kwelizwe. Kodwa-ke engingakubuya ngubeke kucace ukuthi angikholwa ukuthi le nto izokwazi ukuthi igoqele bonke ubuhlungu obahlukumeza abantu baseZimbabwe. Yebo, kukhona okuthile emzameni yona lokungabe kutshengisa ukuthi mhlawumbe kungalunga. Kodwa-ke uma sesibheke ukuthi ngubani ophetheyo ezweni laseZimbabwe manje lokuthi wadlala ndima bani ekuhlukunyezweni. Ngoba lapha uma kukhulunywa ngezinto zokuthula, i-peace, i-reconciliation, ukubuyisana, kusuke kukhulunywa ngezinto ezingezenzeka ezweni laseZimbabwe kusukela lathola uSibusiso. Uzokhumbula ukuthi into yokuqala yaba khona umbhukazwe owabulala abantu basemathibeleni nasemidlands abaningi kakhulu, okunamhlanje alaziwa inani eliyilo eliqondileyo. Labanye abahlukumezeka emphefumulweni nasenyameni, labanye abachithizwa basakazwa bagcwala umhlaba wonke. Kwaze kuba khona ukuchithizwa kwabantu ngezindlu zokuhlala okomrambathino, kwaze kuba khona nalokho okusanda ukwenzakala okwabantu abasapota amabandla aphikisayo. Uzokuthola ukuthi umthetho njengalo osusuke wasayinwa ungathanda ukuthi ugxile kakhulu kulokho okusanda ukwenzakala muva, usuke uthelelisa amazinya kulokhuya okuyikho indaba mqoka. Ngoba le ndoda ebusayo yiyo eyayimi nasenzikini nasesiqongweni sombhuqazwe owaba khona ngeminyaka elithumi yokuqala ngemva kokutholakala kukaZibusiso.
Okungenziwa kuyini ukuthi udaba lolu lokukhomisana umlotha luqhutshwe kuhle olwabantu bonke abakhubekayo?
Kuya ngokuthi bona bazimisele ukuhamba kangakanani kulobu bulungiswa obuqondane lokuphoxakala nokuhlukunyezwa kwabantu okwaba khona nokubhujiswa kwesizwe. Ngoba lapha sikhuluma ngokubhujiswa kwesizwe sashaya sabhuqwa. Kuya ngokuthi-ke bazimisele ukuthi bahambe umango omde kangakanani ekutheni bahlangabezane nezidingo zalabo bantu okuyibona basathwele amanxeba avova igazi kuze be nanamhlanje. Ngoba ngeke kuthi wena onguwena owenza ububi kube nguwe futhi onqumayo ukuthi uzolungisa kanjani. Kwakube kuhle ukuthi kulalelwe lowo owenwayo ukuthi wena njengomuntu owenwayo, njengomuntu onguwena okwenziwa icala kuwe, uthini sigwebo bani osilaba abantu ababonileyo? Yikho lapho esingasukela khona ekuxoxeni sibone ukuthi hhayi bazimisele ngempela. Kodwa uma beza bephethe okuthile ukuthi yilokho esizokwenza siphelele lapha, bazichithele isikhathi mabazihambele. Sizayihlongoza le ndaba thina abayibona abaphethe ubuhlungu kuze kuyefikisa lapho okuzosisuthisa khona ukuthi hayi ngempela uma sesenze lokhu sesisuthisekile njalo sesingaxola.
Lo ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngokubotshwa kwabantu ababeyiziphathamandla zikahulumende ngesikhathi umongameli Mnangagwa isithi balwisana lokufumbathisana njalo lokungethembeki kweleZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ikhomishini ebona ngezokhetho kwele Egypt yethule isaziso sokuthi ukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe luza kwenziwa ngombimbitho kusukela mhla ka 26 kusiya ku 28 lonyaka. Kulabantu abedlula amachumi ayisithupha i 64 abesatshelwa ukuthi bangabe befile besesikepeni ebesithwele abasuka kwele Libya bezama ukuyadinga impilo engcono emazweni awe Europe. Sikhathi ucwaningo kwezempila kahle soluveza ukuthi kule mikhuhlane eminingi engabangelwa ikudla inyama, inani labantu asebekhetha ukungadli inyama lalo lilokhu lisanda. UBenedict Nhlapho uxoxa labeZimbabwe abangasadli inyama ngabakwesabayo enyameni lokuthi baphila njani inyama isingekho ekudleni kwabo.
Ukwanda kwabantu emhlabeni kakhulu emadolobheni lapho ongela sifuyo khona sekwenze kwanda ubuningi benyama efunakalayo. Incitshi zezesayensi ke sezenze ukudla le mithi enza inyamazana okutholakala kuzo inyama zikhule ngesivuvu esikhulu ukuze inyama ingasileli. Abezempilakahle ke bathi lokhu sekwengezile imikhuhlane efana lenhliziyo lemvukuzane isikhathi esiningi ebangelwa ikudla inyama. Isizalwane seZimbabwe unkosazana sehlule moyo uthi ngenxa yalezi zizathu sekule minyaka eyekele ukudla inyama.
Ngiyabenefitha ke ngokuba i-vegetarian ngoba angibanjwa imikhuhlane eminingi esiyithola kulezi zinto esizithola ngokudla ukudla okunama-animal products. Ngoba izinyamazana eziningi zihlatshwa amajekiseni, zinemikhuhlane le suke sathi imikhuhlane le siyifake emzimbeni yethu okube kungafanelanga ukuthi ngabe siyayithola le mikhuhlane sigcine sesizithola sesilale mikhuhlane.
Ngo-1980 kusiya ku-1986, ingcitshi kwezescience eHarvard University zikhokhelwa ngu-Dr. Frank Yu owesikolo seHarvard School of Public Health ziqube ucwaningo lokubona ukuthi kambe inyama ilomthelela onganani kumpilakahle yabantu. Abantu ababekulolu cwaningo babezedlula izinkulungwane ezilikhulu 120,000 kanti futhi babesidla inyama ngokwesilinganiso esihlukileyo. Ekuqaleni kwalolu cwaningo bahlolwa kutholakala ukuthi abalazifo zenhliziyo loba esemvukuzane. Kusiya phela lolu cwaningo kwase kufe abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 24,000. Kuleli nani kwatholakala ukuthi abebesidla inyama kakhulu abedlula izinkulungwane ezinhlanu 5,900 babulawa izifo zenhliziyo, kwathi abaphose bafike izinkulungwane ezilitshumi 9,500 babulawa umkhuhlane wemvukuzane. Omunye wabeZimbabwe abangadli inyama ngenxa yocwaningo olufana lalolu unkosikazi Ndandwe Nkosi Moyo uthi kunengi ukudla kwemvelo abakudlayo ukuze kuthathe indawo yenyama abangasayidliyo.
Ukuba i-vegetarian akutsho ukuthi kwakhona umuntu kalanto yokudla. Silamagwadla, silombila, silengqoloyi, silamabeans, abo ma-lentil, lendumba, ama-sugar beans, ama-vegetables akhona futhi for ama-enzymes landlala. So konke kukhona. Okubalulekileyo ukuthi njengomuntu bekwazi ukuthi umzimba wakho udingani, udinge yonke into yakho umzimba.
Ngo-2013 kuvele ukuthi enyameni okwenziwa ngazo ama-burger kwele South Africa abazenzayo bebehlanganisa lenyama yabo babhemi lengulube, kodwa bekufihla ukuthi lezo nyama zikhona phakathi. Ngomnyaka ophelileyo eZimbabwe indaba ebesegudwini ngeyomunye usomabhizimusi obephakathi kokuvula ibutcha yabo babhemi okuthiwa inyama ezathengiselwa kuphela amazwe eMpumalanga. Kodwa kabaningi bathi sekungenzeka linyama icinise ingena emabutcha eZimbabwe ngudlu badliswe obabhemi mfihlo. Noba ke kunjalo iningi lezalwane zeZimbabwe lithi akusonto elula ukwekela ukudla inyama. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosana Ncube uthi yena kusukela ekhula akwaziyo ukuthi ezitshebeni zonke okutshetshwa ngazo inyama yiyo umaqhuzo.
Inyama ngendlela engiyithanda ngakhona ngiyezwa sibili bathi bangezifo abogauti lezinye nje izifo ezihlukene, kodwa inyama kusinto engahlukana layo. Mase ngicabanga nje ishisiwe, ngicabanga ngayo yonke uhlobo lenyama nje nama spice nani nani, hayi akusinto elulo ingahlukana la inyama ngendlela engiyikhonzile sibili kakhulu.
Abezempila kahle ke bona bakhuthaza labo abadla inyama ukuthi bangayidli okwedlulise amalawulo, ngoba lokho yikho kungabenza babanjwe imikhuhlane. Labo ke abangasayidliyo bakhuthazwa ukuqakathekisa ukudla okuzathatha indawo yenyama okufana lendumba, amakhowa, amazambane, amagwili lokunye ukudla okwakha umzimba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Umhlala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi elizweni eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU Mnumzana Japhet Moyo uthi lonyaka inhlanganiso yakhe ikhangelele ukuqhubekela phambili ikhulumisana lohulumende ngelungelo lezisebenzi. Lokhu kugoqela ukukhankasela ukuthi izisebenzi zengezelelwe iholo phakathi kwesimo sokukhuphuka kwentengo yempahla nsuku zonke elizweni. Ubuye wathi uhulumende omutsha okhokhelwa umnumzana Emerson Mnangagwa usethembise ukuthi kuza kuba lenguquko enkulu mayelana lempilakahle yezisebenzi. UGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lomoyo ngalolu daba.
Esikukhangeleleyo kulabo esibamelayo thina ikuthi sithuthukise impilo zabo, sithuthukise indlela abahlezi ngayo. Sibona okwamanje bahlangana lodubo lentengo esezikhuphuke okwesabisayo. Zikhuphuka suku zonke, kathi ke iholo alitshintshi. Esikulungiselelayo kwamanje ukuthi siyakhulumisana lenkokeli ezimela ama-sectors achiyeneyo ukuthi nxa siqalisa lumnyaka i-collective bargaining esilungu esibizwa sibi collective bargaining, lapho ama-sector khona ahlala phansi ekhuluma labelungu, ikuphi esiza kufaka etafulini, kuyini esiza kudimanda. Sibona intengo ikhuphukile, iholo selihlezi ke lindawonye iminyaka emibili emithathu. So sikhangelele ukuthi singancedisa ukuthi impilo zalaba esibamelelayo zitshintshe. Sikhangelele njalo nje ukuthi njengoba kulo hulumende omutsha, kule ndaba ebevele zihlezi zingapheli, indaba ezinjengokureforma i-labor law, indaba ezinjengabo tripartite negotiating forum abesikhulumisana khona lokhulumende, beloke sibhoda ndawonye kungaphutshi lutho. Zindaba okufanele sibone ukuthi ziyaphutshiswa yini, uhulumende lokhona uzimisele okungakanani ukwenza okuthiyene lalokhu kwakusenziwa ngumgabe.
Likhangelela ukuthi kuzaba lomahluko nalo ngalo umongameli omutsha osethethe intambo.
Usechilo yena uhulumende omutsha ukuthi unyawo lwakhe lutsha luchiyene. Sesikhangele ukuthi lokhu akukhulumayo ke akufake kupractice. Usechilo ukuthi uza reforma, usechilo ukuthi kasoze ahambe ngendlela ekamgabe. Asikakuboni ke khonoku lokhu esakukhuluma lapha anikwa khona ithuba ukuthi acho ukuthi yena unguhulumende onjani. Uthi uza kwenza ngokuchiyeneyo, asikakubonike, asikaboni imithetho etshintshiweyo engatsho ukuthi hayi usesenza okuchiyeneyo lokamgabe. Silokhe nje sibuswa imithetho eyachiywa ngumgabe, kodwa uyatshenisela ukuthi uzayitshintsha, kodwa nxa engakaze ayitshintshe hayi akulanto etshintshileyo kithi.
Ilizwe leZimbabwe likhangelwe njengelizwe ngamanye amazwe njengelizwe elingelamisebenzi. Abantu abaningi sebezisebenza kumbe bathengisa amatamatisi kumbe bathengisana. Ubona kuzaba ngcono yini ukutholakala kwemisebenzi kulumnyaka u-2018?
Nxa kuyikuthi uhulumende lomutsha ke uzatshintsha indlela ekade ikhona. Abaningi ke bayakhumbula ukuthi indlela ibikhona ibisesabisa ke labo abalemali ukuthi bangavula amabhizinisi. Yikho kade kubangela ke ukuthi uZulu ke engatholi imisebenzi. Nxa ke ulongenileyo ke ezakwanisa ukuhuga abalemali, kungaba ngabaphakathi kwelizwe, kungaba ngabangaphandle kwelizwe, nxa ama-policies akhe kumbe imithetho yakhe kumbe izinqumo zakhe zizakwaniswa ukuba zibe zinhle, zihuge ke abalemali ukuthi bavule amabhizinesi, sibone ngathiwa ke kuzatshintsha. Sizabona ke uZulu omningi esebuyela kuma-companies ke esiwaziyo akudala esingathi ngesilungu ama-formal structures kumbe formal employment. Kodwa nxa engatshintshanga lutho sibona ngani nje uduwo esizahlala silalo njengelizwe.
Kulodubo njalo olwemali kumabhanga obeluhluphe abantu abaningi eZimbabwe. Udubo lolu lwenzani ukwengezelela udubo lwalabo abasebenzayo libameleleyo ukuthi nxa uzasebenza awusakwanisi ukuthola imali yakho umrholo wakho nxa ungeniswe ebhanga.
Inkinga enkulu lusiphambanisa okumangalisayo ngokuthi esikwenzayo thina njengezisebenzi. Sithola ukuthi ke uZulu kalamali ukuthi abuye azothenga ngokuthi imali yangkhona kayitholakali. So sibona ukuthi i-buying power yengekhoyo elizweni abantu kabala mali ezikhwameni.
Umnumzana Jafet Moyo, usibalukhulu wemhlanganiso ye-ZCTU, bekhuluma icingweni loGaina Gomede we-Studio 7.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Themba liwukholisile lo mculo liwuzwa ukuphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7 e-Washington DC. Singakehlukani-ke sikhangele bezikhokhela. Abazali abalabantwana abasezikolo bakhala ngentengo ephezulu yezigqoko zesikolo ezama-uniform lokunye okufunekayo. Inhlanganiso yezifundi zamakolishini ithi yamukela ngenjabulo umcabango wokuthi kuhlolisiswe isixoko se-PhD soye ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.